Muzare Suze Nyungano Mugari we mbuku rasabu kukurima mudunu remuzi abo vaneva anavana vati kushaya chikafu ukawe kupakuti varara miteva na vavone waku mkwaku
vana vati kushaya chukuzla tukulara misawana ni masawu kana utumawuni
muzimai wa sabu kuna iso nkurima amai stela kanimba abo vakataura vaka niliramurume wavo wakanga asipo vakati na hivyo uvaba kutota kura mtoro yeva zinji vana unzaba na vavo kutiva zoa na zeku zikafamu
sapavo. Zara ichini chakao mabosu wano wajinji wanutuwe kwa sabuku. Fatichema chema nzara junu sa sabuku. Chikafu chaiche chikutu nita. Kuna chikafu.
Muzare Suzen Mafigu. Abo wano gara omu bukura sabuku kurima. Vati nukuda kwa nzara. Baba kujigaka mweche ete maneru. Wotira zime wana.
Zara iriko atina kana chini chataka mbukua. Kana chataka wana. Amuna. Shukutini. Tumezengu watu wano kungojigaka wani pasuwa. Waka ngojopo. Rijikuwa kusini. Kusu mbono kasaza
Mumwe mugari we mumusha uyu amai nao mimanyonga lati nukuda kwenzara chava kuponisa avana imbota ravari kubikirwa munharaunda umu
kori jiru kubatira kwa naka wanda nuki tusanga nisa zaka siyana siyana mwanu panesishu mashuga tusanga nisa zaka wana uru kujishika wati
kandura mwati 17 kumuzi Lakington Shero lati nchavano kundira cheke rubatiro rekuti wateze damu zikore nzara razika muzi munharaunda yavo
daita kwanza kubati sirwa panyaye chekujira nokuti isusi vatungamiriri munongoziva kutungamirira munhu ane nzara munhu anogona kuita hasha asi kune mudzisiri hasha inzara iri kukonzeresa
vanoshanda muhofisi yezvekudya kunovaka muviri kana kuti nutrition officer musangano reunicef Muzare Progress Katete vati sangano ravo riri kubatsira chose nezivo kuna vana amai vemudunhu remudzi kuti vape vana zvinovaka muviri kunyange kuine nzara
unicef iri kusupport hurumende yeZimbabwe kubudikidza nebazi rezveutano kuita maprogramu
vachitaura vakamirira hurumende uye vari ivo mukuru munyaya dzezveutano mudunhu remudzi vakudzai madamombe vanoti bazi rezveutano riri kuedzawo neparinogona kubatsira vana
village yega yega inofanira kuungana then vounganidza kuti auya nehupfu auya nebeans auya nematemba auya nemukaka vobatana vese Obika porridge, rime yatinoti four-star diet.
Chiremba Dr. Simbi Soranga, vano tivana vakasawa na zeku jazu no vaka muviri, vano kuna kutaza kukuraza kanaka. UNICEF yaka toisa chikumbiro chemari inodari kama million makumi maseri ni mana, kana kuti 84.9 million United States dollars. Mari yaka nangana ni kubatira vanu vano darika million imechete, kana kuti 1.34 million kusanga nitiravana, ziuru mazana maseri ni makumi matanatu ni matanatu, kana kuti 866,000. Kushandika kwe mamiruro ekunze kana kuti El Nino kwaka kondera kusanaya zvakanaka kwemvura zvapa kuti vanhu vemuZimbabwe mamirioni mapfumbamwe vatarisane nenzara kusvika muna kurume gore rinouya ndakamira Studio 7 kumudzi ndini Jeffrey Moyo.